kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega nemusi wesvondo. Ndiri kuno kustudio 7 kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka, tiri kuwana mukana wekukurukura nemumwe wevanin'ina vedu ari kusimudza mureza ari kuZimbabwe uko, munyori Nyanduri. Anonzi simba rake nyama dzavo. Saka toda kuti vateereri vangonzwa muchidimbu chidikidiki kuti ndiani uyo anonzi simba uyu, tisati tapinda mubhuku rake idzvairi ratoda kutaura nezvaro nhasi.
Mashuta henyu makadiwa vateereri. Zita rangu rinonzi simba rake nyama dzavo. Ndiri mukomana wechidiki ari kuZimbabwe. Ndakaberekwa ndakakurira kudomboshava, ndakazoita zvidzidzo zvangu pamission yechishawasha grade 1 kusvika 7. Ndabva ikoko ndakazoenda kuchinoi kwandinova ndakaita form 1 kusvika 6. Ndapedza form 6 ndakatanga kufarira nyaya dzemabhuku zvakanyanya. Saka basa rangu randinoita nderekunyora mabhuku nekutaura, yatingati pachirungu professional speaking, nekukurudzira vanhu. Uyezve ndinopanga mazano kune vanenge vachitanga mabhizimusi.
Mukoma Simba, imi makasiye kutanga kubuda muchinzi maburitsa bhuku iri nderechitatu iri, mamwe amakaita kumafiro uko anonzi vanani?
Randakaita rekutanga rinonzi faithpreneurship. Rinenge richitaura nezvekukurudzira vatenderi kuti vangazanganise sei chitendero chavo atingati maprinciples kana kuti zvika vangazvisanganise sei. Nekuti munoona kuti kazhinji kazhinji tine vanhu vanoda kugamuchira minana sitere but vasingatedzere zvika. Kuti upenyu huendeke zvakanaka hune zvika zvinoda kuti zviitedzere. Rechipiri rinonzi leadership wisdom. Rinotaura nemaererano neutungamiri. Munoona dambudziko ratinaro munobudika meZimbabwe kana kuti muAfrica inyaya yeutungamiri. Saka kuti utungamiri hufambe zvakanaka hunoda kuchenjera. Saka ndidzo nyaya dzandaibatabata mubhuku reHP.
Hatichandei kuna tatenda here. Sei makazofunga kupa bhuku musoro wenyaya wekuti tatenda? Chii chiri mubhuku iri?
Tatenda bhuku iri rine dingindira dzakawanda-wanda. Asi tatenda ndiyo yatingati main character irimo mubhuku. Mukomana anonzi tatenda rinenge richironda nhoroondo yemukomana iye anonzi tatenda kubva mukuzvarwa kwake kusvika achikura nekuzobudirira kwake nekukwangwaya kwaanenge achiita nekuzobudirira kwake kwaanoita. Saka rinoronda nhoroondo yake kubva mukuzvarwa kwake nemukusimukira kwake.
Iko zvinezvi ratira apo here pamashelf mumabookshop nepese pese kana kuti muchine urongwa hwekuripotsera mukati umu?
Rufanakuti riende mumabookshop svondo ratiri kubata iro riri. Tanga tisati tatarisa pane matsamba atanga tichimbonyorerana pasi nevemabookshop. Tanga muvhuro mangwana tinenge tapedza kunyorerana pasi.
Kuzuva ramunopemberera riya riya ramunofarira rinonzi official launch nevana munyori vese ramunoita makatoita here?
Hatisatari parura neofficial launch nekuti tichiri kumboona kuti vanhu vangabatirane nesu ndevapi. Munoona kuti mabhuku angu mairi ekutanga ndakamaparura neofficial launch. Asi rechitatu ndiri kuzengurira kuti ndiite official launch. Nechikonzero chekuti zvinotora madhora akawanda, zvinotora urongwa hwakawanda. Saka nemamiriro akaita kunze, mari dzacho dzinenge dzichidiwa dzinogona kusazobuda zvakanaka.
Ayo ndo vimba vakateerera vari kubata mazwi kuitira mangwana. Mashoko enyu amungadiwo kusiyira vamwe vechidiki vari kunze uko vakateerera, vanokuteererai muchiita basa renyu iri, nevasingakuzivei nevanokuzivai vachishaya mukana wekusangana nemi ndeyekuti kudii?
Mashoko andingade kubvidza vakoma vangu nevanin'ina vangu nehanzva dzangu nana baba nana mai ndeyekuti ngatishingirire ramangwana redu rakajeka. Homu tingangopinda nezvimwe zvinonetsa zvingaidzo asi ngatirege kurasa tariro. Ramangwana rakajeka. Tinosvika.
Aiwa, ndoda kukutendai mkoma Simba nyama dzao ne kunge mwinesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndichakuonekai tozooneka vateereri tichivimba kuti pamuchabura zvimwe zvitsva muchatibata zvakare tigokurukura nezvazvo saizvozvi.
Mazvita.
Ndinotenda zvikuru vateereri, ndoda kukutendaiwo zvikuru kune kunge mwinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare svondo rinouya.